Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 6/2022 mangateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chitundumuseresere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatakura mushina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi hachina kusimuka sezvange zvakatarisirwa. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwa Chirigawad kuChipinge dzakaputsirwa misha ndokusara dzisina pekugara. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chitundumuseremusere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kusimuka nhasi chakatakura mishina yeumhizha neumhetura mukuona mamiriro ekunze munyika kana kuti satellite chatadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa. Chitundumuseremusere ichi changa chakatakura masatellites enyika dzinoti Zimbabwe, Japan neUganda nezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vari kumwedzi pari zvino. Chitundumuseremusere ichi chinonzi chatadza kusimuka nekuti paita moto uye changa chitarisirwa kusimuka kubva muVirginia muno muAmerica. Chave kutarisirwa kusimuka mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveumhetura neumhizha mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu.
Nyanzvi zvinotadzwa yanga ichifamba kuti simuke nhasi yakarongwa neoperizinenzi mabwe national geospatial agency like portrals ye-aerospace nenasa yekuzimbabwe. The idea of the satellite the commercial satellite haifanani mahombe ana naamerica nekurussia yekuti payana aiwabudu ndeyekuti ikanonzwa a very small satellite probably like a box
inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe.
Inenge ichitarisa zvinhu zvakadai nape mvura mapetiriki anguvai zvakanyanya sei nekupisa matemperatures kuti anyakate rekodhwa ka saka uchazoona kuti after a year kana 10 years information iya inenge ichikorija kudenda kuya kuya about environment neclimate kuti zvinofamba sei sezvamunoziva kuti tiri panguva yeglobal warming so most international organizations vanotoda kuti nyika dzichidevelopa vaona kuti maforest awo achipera mvura yavo chitiriitika mvura futi kana kunedeuniiichaita mvura yanovaiyaiya kana kuchaita earthquake anopa information kana data it is edeuning sign so a good department vangasende parii pandii nekuagricat zvanenge vachiona matekeri nekuenda kwenguva temperature iwe ndachikwirana nezvimbo mazuva ano mvura yachatandi nayo muzenda zvisini mazuva ano hundira emazoni yodai kazi inenge iri information ichiinde nevasatirati ari pedyo akatarisa pedu munyemuriki yezimbabwe veni vamwe will also benefit kamzuva yachoitsone nazvo imeteorological services ezimbabwe.
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Parizvino institution yacho iri paUZ kuni afendzo ndiveni kutezozo akaenda ku pad kuti kuti nitrina ikoko kuzvenzi yanga tsandira kulonda tree mama anonzi makshim satellite kuti vadi shim Uganda Zimbabwe ndi Japan kuti I think a few minutes before launch site problem with an alarm kuti akungango ita moto so vha vha kuti aiwa kaze tanga mangwani ndinge zvitika pati ndinge zvidiki nake zvidiki aya kuziya ndi very soon ndati kai ndinge zvakasa ndika kuti ndinge kuti ah kuti yani yani kuti ayi kuti tiari nai ndinge ndani yangu
munga pamuinzaniso here ipapo
sezvakaita ma drone drone ndi chanzi rakagudara anga imitsa ndinge zvakazi ma drone enange yizi ndi masaki ya kiwa iti kini mbeche hiyo 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 kusenta na Elon Musk hapo pa nyinga sida kukambila maa ya sida kutenda kukula nwambu data ki internet adiyati hii atiti kukambila hizo parizu hiyo kukambila data reweza ya ini change mizunza la gazda
saka tichi tarisa kuti muri kutikanhu ka diki diki kanga dure zvakaita sei tichi tarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muZimbabwe
what I know the smallest one can be 20,000 up to 1 million US dollars and I said it's called the cube satellite study so zvinhu zvakatodizaina kudhara but now my engineers anenge akuprograma macomponents zei that satellite inenge ine ka amateur radio inenge ichicommunicate neground
Nyanzvi munyadzi zveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu vachitaura vari parunare kuBulawayo. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga ward 11 kuchipinge dzakapiwa minda panguva yekugoverwa kweminda patsva muna 2000 apo varungu vaitorerwa mapurazi achipiwa vatema dzasara dzisina pekugara. Muri idzi dzinonzi dziri kurwiswa nemumwe mukuru muchiuto arikuti iri purazi rake. Hatinokwanisa kubata vatauriri vemapurisa nemauto kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanhu ava vanonzi varasikirwa nemidziyo yakawanda sezvo kuri kunaya. Makomishoni ehurumende anoti yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission anonzi akatosumwa nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku avo vane sangano riri kuedza kuyananisa vari kurwisana ava.
Nyaya yacho ndeyekuti nzvimbo yavanga vachigara iyi vakaipiwa mugore ra2000 dziri nyaya dziya dzekuti pakatara nyaya dzepatrackland reform kuti vagare sekuti nyika yezimbabwe yanga yaikuti aiwa ivhu varende kuvanhu vatema vando kugara kwavanga vachiti vakati vakamastatus avo asi nzvimbo yavanga vachigara yanga indori murungu aizi jobai ndokwavanga vachigara. Saka mugore ra2019 pakamboita kamuzikiro kuti vanga vanondotizirwa zvakara kudzisa revamwe vanga vavakuti aiwa ingaitiswa murivare nofanira kuti ari vanhu vatema inini vanhu vatema varimo hamuna kunyatsovhura zvakanaka mugore ra2018 ndo vakatongopindira tikataura navo kuti aiwa vagari ava havada kunozokuenda kuti doti yavo tizavakogara uye chiro chatirihurumende ndozvo vadzoka vakagara zvakanaka izvi zvatongoita zvakare ndezvekuti nyaya iyi yadzoka zvakare.
Kana muchiti nyaya iyi yadzoka zvakare mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndanani vari kurwisana nevanhu ava?
Pane makwiti anenge achiitika kuti mukugara kwavari kuita vanga vakuita sechiwa zvozi aiwa famiri inofanira kudzoka kuda vanasiyana zebrigadier saka pakuita kana vari kuita ivovo sepazvichikwadi vari kudesana vachitipa kutizira dzimba dzavo saka tiri kushungurudzikana kuti pavakutizira dzimba zvinhuta zviri kurumira zvakanaka havana pekugara vanga vachigara dzimba dzavo dzakapiswa mazenge achitekwa tekwa mvura yakatanga kunaya musi wechina vasikora tiri muchesande vakanayiwa vakabva mufamuiri rarimi rinoonerwa makwana vakapita vakaenda kune rimwe riri pasaidi
Saka mapurisa ambouya here kuzoedza kugadzirisa dambudziko here?
Zvirikumbikanidza kuti papo kana vari kuita kuti vamwe vanhu vati vanenge vachiuya pamwe pacho vane zviidentifayawo sekuti ivo masoja vamwe vacho vezviidentifa kuti mapurisa asi hapana anenge achiya kakuya ari kuea formal state nekuti nyaya dziri papayagari awa ndedzi kuti isu sere platform for youth and community development nezvakawanda wanda zvinoitika zvedambudziko rakadaro sekuti ine wadzikiremesaguna takambeka zvakadaro tikapindira. Saka vamwe vari kuona sekuti kana nyaya dzikaregi dzichienda kumatare dzinotora nguva yakawanda saka vari kuda kuti vabudirire ava vanenge vavakuiva zvinoita vaiolend yekupisa nekutwanya kuitira kuti vagara vanenge vanaenda kumatare nakati vabudirira vanenge vakusina dzichaiso kugara. Saka ndozvirikutikanganisa izvo nekuti tamhanya kuti nyaya iyi sezvo taona kuti ine vanhu vakawanda vari kushandisa simba atikanyatsozivawo kuti mbere chii nekuti vanenge vachizviti vaakuvagari vari kumhanyirira vanozviti zvitiri vehurumende tiri masoja vichichi saka hatinyatsoziva kuti zvii zviri kuitika patatamboendako ida kunotsvaga kuti inyandozivisa renyaya yakamira sei taitosvikawo kune vanhu vanga vichishidza chiridzira saka tamboona kuti tofana kutsvaga nzira dzakanaka dzekuenda kuti tinakusvika tisina kuzvikuvatisina kukanganisira ivo vati vatorera kubatsira nekuti nyaya iri kwatiri inyaya iri mumaoko enational peace
mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari varunare kuchipinge. Tabatawo mutauriri wecommission yenational peace and reconciliation vaObert Gutu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinobata sei nyaya dzakadai.
Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana kuti vanhu vane zvitemo kana zvitemo zvaanoda kuti zviongororwe kana zvitariswe nenational peace and reconciliation commission tine simba isingatiitira nekumbira romutemo wenyika constitution yezimbabwe section 252 subsection f inoti vaya vanenge vachakunza zvichemo vanounza zvichemo zvavo vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura nhoroondo yavo vamwevo nekuda kwetekinoloji mazuvano vanongoti achitonyora dziri tsamba dziya dzinonzi electronic mail vamwe vachitumira ari mawhatsapp saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo nekuti kana chichemo chichinge chaunzwa kunprc tinotochiongorora ndosaka ndiona nprc ine mahofisi akawanda kumativi mana enyika mamutare eastern region tine hofisi mamutare muguta remutare tine hofisi muguta remasvingo tine hofisi muguta regweru tine hofisi mulawayo tine hofisi muchinhoi vazva shoma anoteera tiyange tichivhura imwe hofisi mujindura chinangwa chiri chekuti provinsi yoga yoga ive nehofisi yenprc.
Imimi munozoita sei kana mapuhwa chichemo?
Kana tapuhwa chichemo chauya kwatiri tinochiendesa kubazi riya ratinotiro muchirungu complaints handling investigations and legal services department inova ndiyo yandinocheya ini thematic chairperson webazi iroro. Tine vaongorori vedu mainvestigators maofficers edu vanozoenda paground voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict ingava conflict yekuti vanhu dzanesana nyaya dzeminda nyaya dzezvicherwa nyaya dzaangosiyana siyana maofficers vanoenda paground vononzwa nyaya kubva kuvamhanyari vonzwa zvenyaya kunzwa kune vanenge vakamhanyarirwa toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyarirwi kuti pave nerunyararo kana iri nyaya tinozikana nenyaya dzinenge dziri mbiringanoo of criminal matter zinobva tati aya kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu munhu aro waakuvara kana kuti munhu abhinwa kana zvirato zvakadaro anirira propati yake inenge iri nyaya yatinozenge taakuendesa kuvapurisa kana dziri dzimwe nyaya dzekuti vanhu vatotitana kumatare vari kutsungitana kana mumacivil courts nezvinhu zvakadaro isu hatizowani simba pamutemo
Nekuti tipindire munyaya dzinenge dzaendeswa nevanhu kumatare edzimhosva.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Wabvunza mubvunzo wakanaka. Zvikwanisiro zvinomboti nesei? Nekuti zvinenge zvichifanana nekuti kana iri nzvimbo yekuti inoda kuti vanhu vaendeko nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure, panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuisa mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzimwe nguva tinomboitawo matambudziko akaita saiwawo, asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury, hatingashori. Asi unongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti waona mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Kutu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vatatu vanonzi vafa uye pachiri kutsvagwa vamwe mushure mekunge ndege yange yakatakura vanhu makumi mana nevatatu yadonhera muLake Victoria kuTanzania. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vechidiki muAmerica vanonzi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemamidterms kuti dare reCongress rivewo nevamiriri vechidiki. Pari zvino vanganzi ndevezera rechidiki mudare reCongress muAmerica vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe, asi vanozikanwa nekuti Generation Z vane makore ari pasi pemakumi maviri nemashanu vari kupindawo musarudzo idzi kuti vave vamiriri vedare sezviri kuitwa namuzvare Caroline Levitt kuNew Hampshire anova nhengo yebato remaRepublicans. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinonzi Brenda Muzimu, ndinotungamirira sangano reAlbinism Day to Dream Initiative Rainbow Beneath Albinism Zimbabwe Trust.
Tiri kunzwa kuti pane mamwe makwikwi amuri kuronga kuita, mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita pari zvino?
Yes, makwikwi atiri kuronga kuita ndeevanhu vanorarama neusope, vanhu vakomana nevasikana vanosanganisira masouthern African countries, masangano tingangoti 18 nyika dziri muSouthern Africa zvichienderana nekuti ndevati vapinda mumakwikwi aya. Ende tikuronga kuti daitaita kuwa 27 May muno muZimbabwe neunder the theme iye inenge ichibirindira rinenge richiti united in making our voice heard as maAfrican countries. Sezvamunongoziva kunyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, kumanzwa kuchiurayiwa vanhu vane albinism kana kushandiswa kwemabody parts avo.
Nyika dzamataura idzi dzakatotenda here kupinda mumakwikwi aya?
So far pane nyika dzakatenda kupinda mumakwikwi aya dzinosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho. So far ndo nyika dzakatendera kupinda mumakwikwi aya neMozambique.
Makwikwi aya anobatsira chii chaizvo kusimudzira kodzero dzevane usope?
Makwikwi aya anobatsira kunge achisimudzira vanhu vanorarama neusope kuti vange vasingazvitarisire pasi uye kuti vange vachinzwisisawo uzvikwanisa kunzwisiswawo nemanharaunda nharaunda dzavanogara. Uyezve anoita kuti tidzidzise vanhu munyika dzedu kuti aiwa sevanhu vanorarama neusope hatikodzeri kunge tichiurayiwa, hatikodzeri kunge tichisarudzwa pane vamwe, uyezve hatikodzeri kunge zvira zvekuti munhu afa onodhigwa guva rake vachida kushandisa kuupfumi kana kushandisa kuita zvimwe zvinhu. Tatinenge tichidzidzisa kuti aiwa tiri vanhu vakafanana nevamwe.
Asi makwikwi akadai kaanomboita mutauro kuti kana tichiti ndiye munhu akwanisa kuita tsvarakadenga, munenge muchitarisa chii apa? Munenge muchitarisa runako here kana kuti nenjere dzine munhu mungatsarangura zvinofamba sei
okay ku miss and miss albinism kumakwikwi aya achingotarisa runako rwemunhu tinenge tichitarisa kuti unokwanisa here kumira kana kuti kumiririra vanhu vanorarama neusopi saka tinenge tichitarisa njere dzako iwe kuti unokwanisa here because chatiri kunyanya kuita kukwidziridza kana kuti kuboosta self confidence kuvanhu ava kuti endai kunze munotsaura maererano nevanhu vanorarama neusopi zvatinoda kuti vanhu vanorarama neusopi saka unotozoona kuti hatitombolimita izvinhu kuedi chaiyo asi tinoerana kuti iwewe une confidence dzino shika papi uyezve unokwanisa kumiririra here boka ichi
vanenge vasarudzwa vabudirira kuti vakunde mumakwikwi aya munenge muchitarisira kuti vanozoita basa rei chaizvo
okay tinenge tichitarisira like tombotinde muno muzimbabwe tinenge tichitarisira kuti vange vachifamba nawo munharaunda let's say kumamisha chaiko chaiko vachidzidzisa vanhu vabereki vanoita vana vane albinism kuti vanofanirwa kuchengetedza vana vavo zvakaita sei uyezve kuti ivo vanorarama neusopi vanofanirwa kuzvibata zvakaita sei kudzivirira utachiona hwecancer gomarara kuita kuti wo vafanirwa kuzora mafuta vaitise nezvimwewo zvekungoti munokwanisa kudai vachikwanisawo kuongorora kuti vanokwanisa kuitii sevanhu vanorarama neusopi vachipawo njere kune vamwe vanorarama neusopi kuti aa munokwanisa kutoita zvinhu zvakasiyana siyana muupenyu hwenyu ende hapana chinokuvimitswa nemulimitswe neganda renyu
pane vamuri kuonawo here vemakambani vari kuda kushanda nemi uye ko vanenge vachidawo kuti vange vachibata nemi vanokuwana ipapi chaizvo
pane vamwewo senge vataishanda navo kubva kudhara masponsors vanokwanisa kuuyawo on board kwoitawo vamwe vanenge vachida kutanga kubatana nesu vanokwanisa kutifonera panhamba dzinoti +26 377 8 165 695 uyezve vanokwanisa kutibata kumahofisi edu ari kuavondale panhamba 62 Cockroad Avondale Harare kuti sezvo tichida kuita miss albinism Southern Africa tinenge tichikumbira kuti makambani akawanda auye on board so that inokwanisa kubudirira because ichati nechihombe hachisiri chinhu chezimbabwe chete but chesouthern africa yese
ndinokutendai muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu
allright tinoita basa chaizvo
avo vanga vari muzvare Brenda Mudzimu vanotungamira sangano reDare to Dream Initiative vachitaura vari varunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
manera kanaka vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tachipa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu vamubayiwa microphone yave yenyu taurai kuvatereri vedu
vahwande makadiiko yenyu zita rangu ndinonzi mubayiwa ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi sekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano ndinoda kutaura ndichiti iye zvina hakusisina mwari vakatumidzira vatumwa vanomwe chete hakusisina futi mutumwa variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari havazi vatumwa vamwari
mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari
nekuti ava vari kupupura Jesu saka havazi vatumwa vamwari vapupuri kana kuti vatero vaJesu kwete kuti vakatumwa namwari kwete handizvo
chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi vamubayiwa
chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pane mumwe akabvunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero Hazina kudaro bahama yangu.
Sana ngurira vatereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga tanga Bible kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuwai dzakarasika chete dzaIsrael. Ndoo kwakawira Jesu. Saka ava vazvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine period kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvinodambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri ana kuenda kuchikoro, vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii? Vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vanokuitora as a career. Vanoitora as a career. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemisoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande mukandibuditsira chichemo changu kana kuti zvitaurwo zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa, munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda Tanono Kahwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chabuda makwikwi T20 World Cup ari kutambirwa kuAustralia mushure mekurohwa ne 71 runs neIndia. Munawo dzemitambo, zvinhu zvabuda zvakadai: Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 1 FC Platinum 1, Highlanders 1 ZPC Kariba 1, Herentals 1 Dynamos 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kutakura michina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda. Chatadza kusimuka kubva muVirginia muAmerica nhasi nekuda kwemoto. Mhuri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwaChiriga Ward 11 kuChipinge dzoona ndondo mushure mekuputsirwa dzimba dzataigara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.